Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tishitete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechipiri nyamavhuvhu 30, 2022. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndichiti izvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Dare redzimhosva runyima mutevedzeri watsvachigaro webato reCitizens Coalition for Change vaJob Scala navaGodfrey Sithole mukana wekubvisa mari yechibatiso. Vechidiki veZANU PF vopomerwa mhosva yekukanganisa musangano wekomiti yeparamende wanga uchizeya nezveNational Youth Service kuBulawayo. Tine hurukuro negweta remhuri yavalevhi musendo vanofungidzirwa kuti vakapondwa kuState House muHarare nemauto. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutongi wedare ramagistrate muHarare vaStanford Mambanje nhasi varamba kutambira chikumbiro chemumiriri wezengeza West mudare reparamende vari zvakare mutevedzeri watsvachigaro webato reCitizens Coalition for Change vaJob Scala avari kupomerwa mhosva yekupesvedzera mhirizhonga kunyatsime kuchitungwiza mushure mekupondwa kwenhengo yebato ravo muzvare Mo Blessing Ali. VaMambanje vati hapana umbowo washanduka wauya nemagweta avaScala ungape kuti vapiwe mukana wekubvisa mari yechibatiso. Gweta ravaScala muzvare Beatrice Mutetwa vati vaScala havangakanganise vafakazi vakaburiswa muhusungwa asi muchuchisi waLancelot Mutsoka vati zvakakodzera kuti vaScala varambe vari muhusungwa vachiti nyaya iyi haine nezvematongerwo enyika. Mukuziya nezvenyaya iyi, Ivan Zininga weStudio 7 abata mutauriri webato reCCC muzvare Fadzai Mahere.
Nezuro magweta vaJob Scala vakaenda kumatare zvakare kuRotten Row kunokumbira zvakare kuti vaJob Scala vatongwe vachibva kumba sezvinotarwa nebumbiro redu remutemo kana kuti constitution. Sezvatinoziva bail kana kuti kutongwa uchibva kumba ikodzero inopiwa munhu wese asati aconvictwa kana kuti aonekwa kunzi ane mhosva pamutemo.
Saka zvaafamba sei nhasi kumatare muzvare Mahere?
Isusu tashamiswa pazuva ranhasi zvichinzi zvakare vaJob Scala havasi kutenderwa kunzi vatongwe vachibva kumba kana kuti vanyimwa bail iyoyo.
Zvamuri kuti dare raramba zvekare kuti vaScala navaSithole vabvisiswe mari yechibatiso kuti vagone kutongwa vachibva kumba. Imi sebato matambirana nazvo sei izvi?
Isusu tinoona kuti nyaya yekuti vanhu veCCC vari kuramba vachimbunyikidzwa neZANU PF. ZANU PF iri kushandisa matare kuti mamembers edu vambunyikidzwa kidzwe saizvozvo. Tinokumbira sezvatakumbira mazuva ose, sezvatakadimanda kuti vaScala ngavaburitswe, vaSithole zvakare ngavaburitswe mujeri vatongwe vachibva kumba. Nyangwe vose vakasungwa panyaya dzekunyatsime vese ngavatongwe vachibva kumba sezvinotaurwa mubumbiro redu remutemo.
Mutauriri webato reCitizens Coalition for Change muzvare Fadzai Mahere vari parunare muHarare naIvan Zininga weStudio 7. Musangano wekunzwa pfungwa dzevanhu pakuvandudzwa kwebhiri revechidiki kana kuti National Youth Service wanga uchitwa kuBulawayo nekomiti yeparamende wazotadza kupera pave kuita mhirizhonga. Vaona zvichiitika vanoti vechidiki veZANU PF varwisa mumwe anga achipa pfungwa dzake dzavanga vasingavirirane nadzo. Asi mukuru mubazi rezvekuburiswa kwemashoko muZANU PF vatafadzwa Mugwadi vanoti vanokatyamadzwa kuti pese panorwisana vanhu mune zvematongerwo enyika vanhu vanomhanyira kunongedza kubato reZANU PF. Asi mukuru anoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano reNational Association of Youth Organizations kana kuti nayo vaMcDonald Munyoro vane maonero akasiyana.
Boka reparamende rinoona nezvechidiki, Parliamentary Portfolio Committee on Youth, iri kufamba mumaprovinsi ose ari munyika yeZimbabwe. Muzuva ranhasi vanga vari kubata vari kuBulawayo, apo vari kufamba vachiita hurukuro maringe nechirongwa cheNational Youth Service chakanzi chave kudzoka necabinet. Vanhu vakaungana vachinge vari mumusangano imomo, mune makakatano aitwa. Vanhu vakapedzisera vave kuita sekunge vanorohwa, vachiita sekunge vanonzi vanyarare vasataure pfungwa dzavo kana kupa pfungwa dzavo vari pakati pemusangano iwoyo, zvinova zvazoita kuti musangano umiswe neyanga akamirira boka reparamende reyouth ranga richitungamirira hurukuro iyi. Nekusakisa kweizvozvo, musangano uyu wabva watomiswa, hauna kuzoenderera mberi nekuti vanhu vazenge vobva ipapo vachimhanya.
Sei zvanga zvichitaurwa apa zvakakosha vaMunyoro?
Nhaurwa yanga ichiitwa iyi, muono weboka reparamende rechidiki kuti hurukuro iyi isvike kukabhineti, isvike kune ministri yevadiki, kuti vanzwe kuti vechidiki vari kuti kudiniko maringe nekudzoka kwechirongwa ichi.
Semaonero enyu, zvii zvingaitwe kuti pasaite mhirizhonga pamisangano yakakosha kudai?
Paramende pachayo painoita misangano yayo inokomekedzwa kuti pange pane mapurisa, kuti pakaita sezvaitika muzuva ranhasi vanowanuka varipo, vanobatsira kuti pasaite mhirizhonga kana makakatanwa anotadzisa basa reparamende kuti riende mberi.
Mukuru anoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano reNayo vaMcDonald Munyoro vari parunhare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Sangano remagweta anorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Lawyers for Human Rights rakurudzira hurumende kuti itore matanho ekuti chisungo cheUnited Nations chekuti vanhu vasapambwe chidzipwe kuve mutemo unoshandiswa munyika. Zimbabwe Lawyers for Human Rights yataura mashoko aya akanangana nezuva ranhasi rekucherechedzwa kwezuva rakatarwa neUN kuti vanhu vasapambwe voshayikwa kana kuti United Day Against Forced Disappearances. Frank Chikore anotipa nyaya iyi.
Mutauriri wezHR vakumbira mafunda vati sangano ravo harisi kufara kuti vaitaidza mara nevamwe vanosanganisira vakatsakatika munguva yeguku rahundi, uye nyika yawana kuzvitonga avo vane makore akawanda vatsakatika havasati vawanika pasina matanho ari kutorwa nehurumende. Vamafunda vakurudzira kuti Zimbabwe itore chisungo chakaitwa neUN ichi kuitira kuti vanhu vasangopambwa zvisina tsarukano.
Kumbirawo zvakare kuti hurumende yedu yeZimbabwe inge ichiita inonzi muchirungu kuratify mutemo uripo wekuprotekta vanhu from kumbunyikidzwa kana kuti from kudisapiwa. Pane inonzi the National Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance. Tiri kuti pakaitwa ratification iyoyi chinova chikumbiro chakaitwa kunenyika dziri pasi rino rakawanda maUnited Nations Member States panguva yeUniversal Periodic Review Mechanism yakaitwa mazuva akapfuurayo. Zimbabwe yakakumbirwa kuti ngaiite uratify so that kumainforced disappearances anoonekwa semhosva. So we are asking that the government of Zimbabwe, hurumende yeZimbabwe, iite criminalize mhosva yekubata vanhu kuabducta vanhu nekuvaisa mucaptivity pasina mvumo yavo, pasina mhosva, pasina mhaka yavo. Tiri kuti Zimbabwe ngaishandise dzimwe nzira dziripo dzekusunga zviri sivo zvakanaka. Kana muda kusunga vanhu ngatiite zvinhu zviri pamutemo.
Izvi zvatsigirwawo nemutauriri wesangano reCrisis in Zimbabwe Coalition vaObert Masaraure.
Tikarega kuvhara chapter yavadzamara, tikarega kudzamara kuvhara chapter yeguku rahundi, nyika yedu icharamba ichidzokera kumashure ichisangana nematambudziko akaita seaya. Saka tinenge tichikurudzira kuti hurumende iwe tione kukosha kwazo kuti kana taitika nyaya yekushaikwa kwemunhu inyaya yekuti tinofanira kudzidza kwairi inyaya yekuti maronde vakarasikirwa anda kugadzwa inyaya yekuti vanhu vakapara mosaidzi vanoda kuti vasungi justice ionekwe ichiitika kuti nyika yedu isarambe ichiwirwa nematambudziko akaita sai nokuti pakashaikwa vanopanisa zvinoramba zvichidzokorwa zvoitawo compensation kunenge vari hama dzavo dzakasara nezvimwe zvakadaro
rimwe gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaobheshava vati hurumende inofanira kuona kuti nyaya dzekupambwa kwevanhu munyika hadzirambe dzichiitika vachiti izvo zvinosvibisa zita renyika
maziso epasi rese akatarisa pahurumende yedu kuti tiri kuchinja here unhu hwedu tiri kuremekedza here upenyu hwevanhu tiri kuremekedza here kodzero dzevanhu kana vanhu vachiramba vachinyangarika zvinotendeka kuti hatisi kuremekedza upenyu hwevanhu hatisi kuremekedza kodzero dzevanhu zvinoita kuti tirambe tichitarisirwa pasi tirambe tichitizwa neavo vari kufanira kuuya vachishandirana nesu kuti nyika isimukire iende mberi
vaimbove nhengo yezanu pf vajimu kunaka vati kunyange hazvo vaimbove muzanu pf pakatsekati kavadzamara nevamwe vavo zvinovarwadza kuti muzimbabwe yakasununguka vanhu vachiri kupambwa vakurudzirawo kuti mapurisa aite basa ravo nemazvo mukutsvaga chokwadi chezvakaitika pana vadzamara nevamwe vakapambwa vakashayikwa kuti mhuri dzevanhu ava dziwane zororo muhana dzadzo
mapurisa vanofanira kuti vaite zvose zvavanokwanisa kuti vatsvagirudze kuti chii chakaitika pana vadzamara vapenyu here kana kuti vakatofa tinofanira kunge tose pari zvinezvi takuziva kuti chii chakaitika chaizvo pavari chinozondinetsa ndechekuti dzimwene dzenguvawo mapurisa vanozoisa efoti yavo yakanyanya kuinvestigeta nyaya dzisina basa vachisiya nyaya chaidzo chaidzo dzakaita sekudisapia pana Patrick Dzamara asi pakangoita anongodedzera nhasi kuti let's go for demonstration unoona mapurisa vatokusvikira nechimbi chimbi pasina chinguva watobatwa watoundwa kudare redzimhosva kuti panyaya dzakadai idzi dzinokanganisa mamiriro enyika I don't know why mapurisa vachikundikana kuti vaite action nekukurumidza nekuti zvinosvibisa nyika yedu yeZimbabwe
gurukota rezvemitemo vaziyambi ziyambi vakaudza musangano weUN wekomiti inoona nezvekupedzwa kwerusarira ganda wakaitirwa kuGeneva kuti vakaponda vanhu munguva yegukura hundi havasi kuzosungwa vachiti vanhu ava vakaregererwa kare panguva yeutongi hwemushakabvu varobert mugabe nhasi hatina kukwanisa kubata vaziyambi asi vakamboudza dare reparamende nguva yadarika kuti hurumende iri kushanda zvakasimba kuti itsvage kuti chii chakaitika kuna vadzamara zuva reUN International Day Against Forced Disappearances rinocherechedzwa pasi rese musi wanyamavhuvhu 30 gore rega rega ndakamirira studio 7 muHarare Dini Frank Chikowore.
Gweta remhuri yavalevhi musendo avanofungidzirwa kuti vakapondwa nemauto pamusinda wemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa weState House muHarare rinoti mhuri iri kutyisidzirwa nevanofungidzirwa kuti mauto asi vachipika kuti havasi kuzovaradzika kusvika firo yavo yazivikanwa mutauriri wemapurisa assistant commissioner Paul Nyati vaudza studio 7 kuti matikitivha ari kuferefeta nyaya iyi mukuziya nezverufu urwu blessing zulu westudio 7 abata gweta remhuri iyi vamusindo dunira ungwe
taka zvopiwa basa nemhuri yacho tikanyorera mukuru weCID muHarare nyikamba yakatendererawo ichienda kuna vakuru vedistrict yepurisi nekupropo nekuna commissioner general neminista mamwe tichitsvaga kuti aiwa tichiisa nhunha dzemhuri yekuti aiwa tisikuputikana nemufambiro uri kuita nyaya nemabatiro akaitwa nekuti kunyange pavakazopuwa mukana wekunoona mwana iyeye which was after 2 days after akataurirwa zvorufu rwake pamwe wake vachirambidzwa vakarambidzwa kuti vaone mutumbi wake wese chakagona ngura kudzwa chachirikiso chake chairatidza kanga chine vanga rakakura rakashatisidza nechepamuromo zvairatidza kuti munhu wanga ari mainjuries asi wanga agezwa zvokuti vaitoona kuti no the situation is being managed hanzu dzake dzavakazopiwa dzanga dzakabvarukabvaruka dzistained dzine tsvina yake yekuratidza kuti vakazviitira neropa nezvimwe zvakadaro
pakazoitwa here ongororo yekuona kuti akafa sei kana kuti postmortem?
Postmortem yakazoitwa mushure nemazuva pakaitwa postmortem yakatipesa kuti kufa kwake kwanga kwakusiri kwaumwani asi kana kwakuratidza kuti wakakuvara zvakanyanyisa mainternal organs emudumbu, zvinoratidza kuti zvanga zvakonzerwa nepressure erekuita kubva kunze inotarisirwa kufungana kufungidzirwa kuti inopara kwaya yakakonzerwa nekuroma. Ndezvimwe zvechemo zvanga zviri mumabhiwa takanyorera vakuru vemapurisa kuti zvinoda kuti zviferefetwe nepaitoratidza kuti hapana kuferefetwa kuriitwa maringe nefulbak.
Makapuwa here mhinduro nemapurisa?
Saka mapurisa akazotibairawo achiti no chichemo chedu vachigamuchira vachiona vari kuferefeta nyaya yacho. Pamusoro paizvozvo mhuri yakabva yatora danho rekuti nekuda kwekuti hapana kujeka uye panoratidza kuti pane kuvanzurudzwa kwechokwadi maringe nemafiro ake, havasi kuzochengeta mutumbi wake kusvika chokwadi chajeka. Uye kana vakaita chiitiko ichi vaiswa pamberi pemutemo.
Saka apa mutumbi wake uri kupi pari zvino?
Kutaura kuno mutumbi wake uri kumota ari kuparire Nyatwa.
Asi hapana here kutyisidzirwa kwavari kuitwa nemapurisa kana vamwe vanochengetedza runyararo?
Kwakawanda kutyisidzirwa kwakawanda kubva musi wacho kusvika pari Nyatwa, kutyisidzirwa kwakawanda kunyange ivo vakaatenda kumutumbi wake kuparire Nyatwa vese vakasiya vakapiwa tsindidzo kuti zvikangobuda unspecified action inoitika kwaari. Everyone ari involved in nyaya iyi ari kusangana nekutyisidzirwa ikoko.
Gweta vamusindo dunira hungwe vari parunhare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Sangano rewechidiki reproject Vote 263 nasi raparura chirongwa cheGo Educate Mobilize Vote Campaign, icho chinokurudzira vechidiki kuti vavhote pamwe nekukwikwidza zvigaro zveutungamiri musarudzo dza 2023. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Mukuru weproject Vote 263 Vayangason Matete vaudza vatori venhau muHarare nhasi kuti vaparura chirongwa ichi mushure mokuona kuti vechidiki havasi kufarira nyaya dzekuvhota kana kutora zvigaro zveutungamiriri.
Programu yatichiparura nhasi programu yekukurudzira vechidiki kuti vanonyorosa kuvhota nekukurudzirawo kuti hurumende through parliament inge ichiitawo maelectoral reforms anokwanisa kualawo kuti vechidiki vaparticipate maelection. Nekutiwo vechidiki tichivakurudzira kuti inge vachitorawo nzvimbo kunge vachiparticipata for public office.
Vatiwo kunze kwekushandisa nzira dzinoshandiswa nemamwe masangano akaita seZimbabwe Electoral Commission ZEC, vachashandisawo dzimwe nzira itsva dzekukurudzira vechidiki kuti vavhote.
Politics muZimbabwe is not been attractive. Vechidiki vangu havasi kutifarira dzakawanda violence dzakawanda kutukana. Saka takatsvaka nzira dzekuti tinge tichipedza vechidiki dzakafanana nekushanda nevaimbi nekuita atinoti kana masports tournaments ekuti vechidiki vanhu vachimafarira.
Vaenderera mberi vachiti chirongwa ichi chichaitwa mumatunhu eHarare, Manikaland, Masvingo nekumatebeleland, nekuti umbowo kubva kuZEC hunoratidza kuti vechidiki vazhinji mumatunhu aya havana kunyoresa kuvhota. Vakurudzira veparamende nehurumende kuti vavandudze mutemo wesarudzo uye kuti ZEC ipiwe mari yakakwana yekuita basa rayo pamwe nekuti zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika zvibvumirwe kuvhota musarudzo dza 2023. Vatiwo kutora zvitupa kunofanira kurerutswa uye kuitwa matunhu ese nenzvimbo dzinogara veruzhinji, vachiti vechidiki vakawanda vanotadza kuvhota nekuda kwekushaya zvitupa. Imwe nhengo yeZimbabwe National Students Union ZINASU, zvakare vari mudzidzi paUniversity of Zimbabwe vaNashon Kosho, vaudza Studio 7 kuti vanotambira chirongwa cheproject Vote 263 ichi.
Vechidiki vakawanda havana zvitupa. Chitupa ise requirement kana zvida kuregister kuvhota. So pavanoenda kunopiwa zvitupa, mayouth havasikukwanisa kutora zvitupa kozi varosvika unoda kumukira na 5 o'clock or 4 o'clock kuti ngo chinobata line kumakombe kuti upiwe chitupa. So it's a challenge. Washaya chitupa uchakwanise kuregister kuvhota.
Vamatete vatiwo mari dzakatarwa neZEC kuti munhu akwikwidze musarudzo dzinotadzisa vechidiki kukwikwidza sezvo vazhinji vavo vasina churu kana zana remadhora ekuAmerica anodi wakuti muna akwikwidzese nengo ye National Assembly kana kuti kanzura musarudzo dzegore rinouya. Izvi zvatsinirwa nasachigaro werimwe remasangano anoongorora sarudzo munyika reZimbabwe Election Support Network vaAndrew Makoni, avo vatiwo mhirizhonga inoitawo kuti vechidiki vasapinda musarudzo, vakatiwo zvakakosha kudzidzisa vechidiki nezvesarudzo.
Nasoe kwa nini kuti kuvota kwa chombo wa baadhi muupeyo kuti demokrasia ya chini 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 ya kavota kana kusavota so tuliona kuti soe kukosha kwa saruzo inofanya kutanga kwa wachezaji barukoro
wakafanya baada chinzimbo chemuta orimchikamu chweishidi kimbatori Citizens Coalition for Change wa Steven Sarkozy Chuma wauza Studio 7 kutibaturavo rinotorewa nechirongwa chekukurudzira vechidiki kuvota che 1 million campaign.
Inwa program ino targeta ma first time voters. Iyo program tukenda nayo kuchikoro, tukenda nayo mnaraunda kutagara, tichikurudzira vechidiki kuti vange vachinyoresa kuvota. Then sebato, isusu takataura kuti bato redu ibato rema citizens, bato redu ibato rema wagari. Wagari ndo wachange wachiditemaina kuti ndiani achaita MP, ndiani achaita councillor. Zva zvinongoreva ndezve kuti vechidiki ndo ane majority, ndo wakawanda. Saka zvinongoreva ndezvekuti kana vagari vari vanozo selecta munhu vechidiki vane mukana mukurusa wekupinda vachinotora zvigaro nekuti ndo vakawanda.
Imwe nhengo muchikamu chevechidiki mubato rezano PF vaPeter Matangi vauza Studio 7 kuti bato ravo rinotsigira zvakanyanya kuti vechidiki vakwikwidze musarudzo.
Ndofunga makaona kuti president Mnangagwa ndi president vane rudo nemayouth. Takaona vachipa mayouth mazvigaro kumaministry kumaparastate house. Takaona vamwe vachitwa madirector. Mukaenda mukabinet yedu yakazara nemayouth izvozvo zvinoita kuti mayouth apatisipete zvakare.
Hatina kukwanisa kunzwa divi rezeki paurongwa hwekusimudzira vechidiki kuti vavhote sezvo mutauri wekomisheni iyi vaJasper Mangwana vanga vasati vapindura mibvunzo yedu pataenda pamhepo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.
Darerezi mosha rechiredzi rawana sadu nichilonga chikutu vasina mosha ya kukurudzira vanhu vavo kuti vaite mhirizhonga vachiramba chirongwa chehurumende chekuvabvisa munzvimbo yemadzitateguru avo kuti muitwe chirongwa chekurima sora remombe dzemukaka chekambani yeDen Dairy. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Mutongi wedare rechiredzi magistrate Muzare Dimbai Mutukwa varasa nyaya yavachikutu vachiti vachutsvisi vaitungamirwa naMuzare Mo Blessing Musere vakatadza kubudisa humbo hwakakwana kuratidza kuti vakapara mhosva. Gweta ravachikutu Muzare Charity Rita chakauya vatenda kuti dare rachenura sadunhu ava.
Vachikutu vaifomerwa mhosva yekuinsaita faili yekuita public order. Mushure mekunge yakaita mautinisai vapedza takaita application the main reason being that tanga taona vete inakwanisa kubudisa mbowo uchapupu zvinotaridza vivalisivalisizonchikuti vakapara mhosva yakutinyemera nokudaro vakabva vawanisa vasina mhosva.
Vachikutu vaipomerwa mhosva yekukurudzira vagari vekuchilonga kuti varatidzire nemhirizhonga senzira yekuramba chirongwa chekambani yeDen Dairy iyo inonzi ine ukama hwakasimba nemutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa. VaMnangagwa vakatenda muna Chikunguru pavakashanyira kambani iyi kuti vave neukama hwakasimba nemhuri yekwavaDarren Coates varidzi vekambani iyi vachiti vakatanga kuzivana kwemakore makumi matatu adarika. Vachikuti vanoti vatambira mutongo uyu nemufaro sezvo vasina mhosva yavakapara uye vari kushungurudzwa kurwira kodzero dzevanhu verudzi rwechichangana.
Ya, izvi ndo zvatakatarisira sevanhu. Seinini pashangu ndakazvitarisira because ndaiziva kuti hapana mhosva yandakapara. Kunyange the community at large ndo zvainga yakatarisira izvozvo because panga pasina hapana mhosva yandakapara. Nyaya iripo inyaya yekungomiririra vanhu, kumiririra mbeveve, kumiririra mabofu, kumiririra zvirema pamusoro pekuti kana vanhu vabvisiwa panzvimbo pavo vanosara vari varombo. Saka naizvozvo chero munhu aizviziva kuti chinhu chiri kutaurwa ichi hachipo.
Vachikuti vanoti vari kushungurudzwa nekuti vakaendesa hurumende kudare repamusorosoro reconstitutional court uko vane chikumbiro chekuti rimise chirongwa chekuvadzinga mudzimbo yavo sezvo vachiti zvinotyora bumbiro remutemo wenyika. Dare reconstitutional court rakambosendeka parutivi kupa mutongo waro panyaya iyi yavari kumirirwa nemutevedzeri webato reCCC vatendai biti vanova nhengo yesangano remagweta reZimbabwe Lawyers for Human Rights. Kambani iyi inoda kurima sora reLucerne remombe dzemukaka izvo zvichamanikidza vanhu vanosvika zviuru makumi maviri kubva paivhu rematiteteguru avo. Ndakamira Studio 7 Masvingo. Ndini Godfrey Mtimba.
Dzimwe nyanzvi mune zveupfumi dzine maonero akasiyana siyana pagwaro rakaburitswa neZuro nebhanga guru renyika riri kuratidza mamiriro akaita upfumi zvichivera zvirongwa zvakadzikwa nebhanga guru zvekudzikamisa upfumi hwenyika. Bhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe rinoti riri kufadzwa nekubudirira kwarinoti kuri kuita zvirongwa zvaro zvekudzikamisa upfumi hwenyika kuburikidza nemitemo yakasimba yemafambisirwo emari, kukwira kwehuwandu hwemapeni egoridhe ari kutengeswa uye kubatwa mhandamatsipa kwemusika mutema nemitemo yebhanga guru iri. RBZ inoti komiti yayo inoona nezvemafambisirwo emari yeMonetary Policy Committee iyo yakasangana nechishanu chadarika yakaona zvakare kuti inflation yepamwedzi yakadzika kubva pazvikamu makumi maviri nezvishanu nezviga zvitanhatu kubva muzana kana kuti 25.6% mumwedzi wachikunguru kuenda pazvikamu gumi nezviviri nezviga zvina kubva muzana kana kuti 12.4% muna nyamavhuvhu. Imwe nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara, vanoti vanowirirana nemuono wekomiti yezvemafambisirwo emari iyi.
Hongu tinowirirana nezviri kutaurwa nebhanga reReserve Bank. Nyaya iripo hombe ndedanho rakatorwa nebhanga iri rekuti pave neyatingati pachirungu kana economics tight or conservative monetary policy no limita money supply munyika. Takaona kuparurwa kwema gold coins kuchiita mop up excess liquidity, excess money supply muekonomi. Asi zvakakocha ndezvekuti pave ne supporting fiscal policy, zvirauti public spending yehurumende inofanira kunge ichisapotawo donzo reReserve Bank retight monetary policy.
Asi imwe nyanzvi mune zveupfumi vari Joyce Ngwenya vanoti havawirirane nemaonero ekomiti yeRBZ aya vachiti zvairi kutsanangura zvinenge ngano yemubhuku zvisiri zviri kuitika muvanhu.
Vanhu vemuZimbabwe havana basa nezvakandawanda zviri kutaurwa zvemakoini zveinflation. Chavanongoda chete jonga ndechekuti kana akapinda mushop otenga chinhu muchitoro otenga zvinhu chakachipa mari yacho isingakuvi mazuva ese.
Imwe nyanzvi mune zveupfumi muzvare Chennai Moyo Mutambasere vane maonero avowo anosiyana nebhanga guru reRBZ vachiti havaoni zvirongwa izvi zvichienderera mberi nekudzikamisa upfumi hwenyika.
Hazvigoneke kuti pamberi apa kana tiri kutengesa gold tichitengesa nemaRTGS tichava nezvakawanda zvatichabatsirikana nazvo nekubva mukutengesa magold coins aya.
Panyaya yekudzikira kweinflation vangwenya vanoti hapana chatichadzika sezvo mutengo wezvinhu zvinotengwa zvakanyanya nevarombo zvakaita seupfu nechingwa isina kushanduka.
Kana mutengo wechingwa usina kuchinja, kana mutengo weupfu usina kuchinja, ndo zvataita kueconomy anonzi magiven goods, zvinhu zvinotengwa nevanhu varombo, hapana chatichachinja. Saka inflation yavari kutaura iyoyoyo inofambirana necost push yeimport push inokonzerwa nemari dzekunze kwenyika, madhora anotengwa pamusika mutema. Saka kana madhora anotengwa pamusika mutema ekuamerica ava mashoma, zvinoreva kuti zvinhu zvinounzwa munyika zvinenge zvisingachanyanyi kudhura nokuti mari yacho yakuwanikwa yakawanda.
Ukuwo dzimwe nyanzvi mune zveupfumi dzinotiwo zvinonetsa kuona kana matanho ari kudzikwa nebhanga guru aya ari kushanda mativi ose, nekuti kunyange hazvo musika mutema wadzikamiswa, mutengo wedhora rekuamerica pamusika weRBZ auction floor uri kuramba uchikwira zvekuda kutobata mutengo uri pamusika mutema. Muchirongwa chedu che Live Talk The Connection na 8 PM nasi tiri kutarisa chirongwa chekukurudzira vechidiki kuti vanyorese kuvhota uye nyaya yemhirizhonga yaitika muBulawayo panga pachida kuzeiwa bhiri reNational Youth Service nekomiti yeParamende nevechidiki. Anokuonekaya nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC ndikusiyai muina Gaina Gumede Saidi.
So kuyisika tisendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Hola mugela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesibili mhlaka 13 ncwabakazi 2022 ngugaino Gumede Saidi. Endabeni zethu lamhlanje kuqhamuke udlakela kobulawayo namhla emhlanganweni wekomidi yedalela ePhalamende ebona ngendaba zabatsha ngenjongo yokuzwa imbono kaZulu ngokuvuselelwa kwehlelo lweNational Youth Service. Lwethulwe kusemthethweni namhlanje eHarare uhlelo lwabasakhulayo ole Project 263. Umhlaba umanyene namhla unanza ilanga elisola ukuhlukuluzwa ukuthunjwa lokucathiswa kwabantu ole United Nations International Day of Victims of Enforced Disappearances. Zonke lezi ndaba lezinye lizo zizwa kulo umsakazo. Kuqhamuke udlakela kobulawayo namhla emhlanganweni oqhutshwe ikomiti yedalela eParliamente elibona ngendaba zabatsha ngenjongo yokuzwa imbono kaZulu mayelana lokuvuselelwa kwenhlelo yeNational Youth Service. Abatsha abacatshangelwa ukuthi ngabe bandla lezano PF bachithela umhlangano ngemva kokutshaya abanye balabo abethule imbono yabo besithi kabafuni lolu hlelo luvuselelwe. Uhlelo lolu lulembali yokusetshenziswa nguhulumende ukulolonga ontanga abalodlakela abaziwayo ngokuthi ngama Green Bomber abasuke basetshenziswa izanu PF ukuchaya abantu ikakhulu ngesikhathi sokhetho. Umuntu kaMili Nkomo weStudio 7 uxoxe lobona ngokuqhutshwa kwenhlelo enhlanganisweni yeChristian Alliance umnumzana Ngqobizitha Donga.
Ngokungakale namhla kobulawayo kutshengisela ukuthi uZulu oluningi aluthakazeleli lolu hlelo leNational Youth Service. Iloba yona injongo yeNational Youth Service ibalulekile ukuthi kukhangelwe ukuthi yenkakhulethwe ukuthi abantu benanzelele ukwakha kwesizwe kumbe okuthiwa hayi kuhlomisa abantu ngokuthi sivela ngaphi lokuthi siya ngaphi. Bese sinanzele ukuthi abantu sebananzelele ukuthi uhlelo leNational Youth Service selohambe laphambuka ekukhangelelweni ukuthi lifinyelele entweni ekukhangeleleyo. So okwenzakale namhla kobulawayo abantu betshengisa udlakela kusobala ukuthi iningi labantu aliwuthakazeleli lolu hlelo.
Izolo sibone umhlangano ofanayo usenziwa eMatobo abantu baphe imbono yabo kodwa kasibonanga ukusiba lodlakela isilubone lamhlanje. Kuyiwa phambili kwezinye indawo ubona kuhamba njani?
Ngasikhangela amandla eMatobo izolo labo bulawayo kusobala ukuthi ngasikhangela eMatobo indawo esingathi isemaphandleni. Kuba lula ukuthi abantu abasemaphandleni beyamukele inhlelo zikahulumente. Kodwa ngathi sibuya endaweni eziyako obulawayo yikho lapho esibona khona abantu abanemiqondo etshiyeneyo. Yikho singathi namhla kube lodlakela because of the nature of indawo lapho kwenzakale khona iheri. Singakhangela futhi ngasikhangele okuzayenzakala phambilini. IBulawayo namuhla singathi ishishe yatshintsha kumbe izatshintsha indlela abePhalamende abazayenza ngayo ama-hearing. Sebekwazi ukuthi okwenza vane kubulawayo kungabe kusithengiseni ukuthi uzulalithakana kumbe indlela bona abayenza ngayo ama-hearing ayisiyo. So izinto sezakhinje.
Wena ulubona njani uhlelo lwe-National Youth Service njengomuntu osakhulayo?
Uhlelo lwe-National Youth Service lona luhlelo oluhle kakhulu uma lusenziwa ngendlela eqondileyo. Nasikhangela endaweni ezingako-Nigeria lakwamanye amazwe, lolu hlelo luhamba luncedise ekwakheni isizwe. Kodwa singalandela indlela osoluyenzwa ngayo kumbe olwayenza ngayo kusenza singabi laloko kuthiwa yi-confidence.
Umnumzana Ngqobizitha Donga ubona ngokuqhutshwa kwenhlelo zenhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance. Ubexoxa ecingweni loNtungamile Inkomo weStudio 7 ekobulawayo. Kusenjalo umqondisi obona ngokwethulwa kwembiko kubandla lezanu PF, umnumzana Thafazwa Mugwali, ukulandule ukuthi amalunga ebandla lakhe yiwo adala loludlakela. Lwethulwe okusemthethweni namhlanje eHarare uhlelo lwabasakhulayo lweProject Vote 263. Lolu hlelo lujonge ukukhuthaza abatsha baseZimbabwe ukuba babhalisele ukuvota njalo bancintise kukhetho luka-2023. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Uhlelo lweProject Vote 263 lukhangelele ukuhuga abasakhulayo abaningi ukuba baphatheke kukhetho lomnyaka-2023 ngokubalanda ezinkundleni abazithakazelelayo zangalezinsuku kwezemidlalo, imiculo lokunye. Ekhuluma emhlanganweni lentatheli izindaba eHarare namhlanje, umholi walenhlanganiso umnumzana Yangason Madede uchasisa kabanzi ngabakhangelele ukukwenza phansi kwalolu hlelo.
And we implore them to be the change they desire and also present themselves for
participation. Uhlelo esilusungula namhlanje lujonge ukuxwayisa abatsha ngokuqakathekisa udaba lokuvota. Sifuna ukuba wonke umuntu enelise ukuvota okubalisa abatsha. Kumele bazi ukuthi kulilungelo labo, kutsho uMadede. Uqhubeke ekhuthaza abekhomishini eqondisa ezokhetho eyeZimbabwe Electoral Commission ZEC ukuthi ibone ukuba umumo oselizweni uyavumela abatsha ukuba baphatheke kwezombusazwe, njalo kumele uhulumende aphume lenhlelo zokuphiwa kwabo incwadi ezifana lezithupha lama-birth certificate ukuze babhalise ngobuningi babo, ngoba kulilungelo likazulu wonke ukuba avote. Abatsha balwemukele ngenjabulo uhlelo lolu besithi lubabonisa ngokuqakatheka kokuzikhethela inkokheli elabatsha phakathi. Umnumzana Matthew Dube ngomunye wabasakhulayo abalombono onje.
Kuqakathekile kakhulu ukuthi abatsha behambe ngokuningi babo bevota. Kuyenelisa ukuthi kube lenguquko, ngoba umqondo wabatsha lomqondo wabadala kuyinto eshiyeneyo. Umqondo wabasakhulayo kuyinto eshiyeneyo labo abakhula dala, abadala bethu abayibo abazali bethu njalo. Kho kathesi thina abatsha salila amapiano kuyinto eqakatheke kakhulu ukuthi ngendlela esalila ngayo amapiano senze njalo lasekuvoteni hambe ngobuningi siyovota.
Lokhu kugcizelwe ngomunye osakhulayo uPierce Sibindi othi kulusizi ukuba abaningi abenelisa ukuvota ngenxa yezizathu ezihlukeneyo.
Udaba olunye oluhluphayo ebantwini abatsha ekubhaliseni ukuvota uludaba lwezithupha. Iningi labo kabalazithupha ukuthi bebhalise ukuvota. I-information ambona uhulumende efake information eningi ngokwakathesi. I-ZEC ibivula ama-centers awokuvota. So ngamafitshane ngathi khona mina angiboni kule information kulo lwazi oluningi indaba yokuvota, njalo abatsha bayiphanjaniswa indaba yokuswela izinto.
Ezinye iingcitshi ezicubungula ezombusazwe zithi uhulumende we-ZANU-PF akanasifiso sokukhuthaza abatsha ukuba bavote ngoba esesaba ukunqotshwa kukhetho. Kodwa okubandla leZANU-PF umnumzana Jairus Ncube uthi uhlelo lolu akumelanga lube sengani lusekela ibandla esithi kuba mutsha akusho ukuba umuntu engavotela iZANU-PF.
Lokhu sesikujayele nxa sesiya kukhetho kwelakithi. Siyakwazi ukuthi labo asebejayele ukudliwa bajayele ukuthi nxa sesiya kukhetho ekhethweni badle beqalise amanga liqalisa ukusenga lezi mithiyo
abatsha abanenguleli bakhala ngezinto ezifana lokwethuselwa ukusolakala kwemali yokuncintisa lokusela amaphepha ukuba bavote abekomishini yezek kunyanga ezisanda kwedlula basungile uhlelo lokulanda abantu ezicintini ukuba babhalise ukuvota endaweni eziseduzane labo abaningi bathi lolu luhlelo oluhle okumele luqhutshwe zikhathi zonke lungamiswa ngimele isitudio 7 ngiseHarare ngimlondolozi Ndlovu.
Umhlaba umanyene namhla kunanza ilanga elisola ukuhlukuluzwa ukuthunjwa lokucatshiswa kwabantu olwe United Nations International Day of Victims of Enforced Disappearances. Iningi lisithi lokhu kwephulwa kwelungelo loluntu njalo kwenziwa ikakhulu ngababusayo abangontando kayiphikiswa. Abethule imbiko bekhuthaza uhulumende weZimbabwe ukuthi ananze ilungelo loluntu bagoqela iZimbabwe Lawyers for Human Rights, Zimbabwe Human Rights NGO Forum, Amnesty International, lebandla Citizens Coalition for Change. Uhlaziya loludaba usithandekile emhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Thandeko Zinti Mkandla ingcwethi ecubungula ezombusazwe.
Ukunyamalala komuntu asiyonto engathathwa lula nje. Umuntu phela kafani lesifuyo esingalahleka kudele. Uthi ange amasela sebasintshontsha angisoze ngasibona futhi. Ngiyakhumbula sisukele emva khonale kwawo labo rashiwe eGuja uEdson Sithole labanye ngazaye baqambe kwathi usiza ngapha kwaba labo Patrick Namayama oItai Zamara bonke laba ngabantu abanyamalalayo phezu kwabanye esingawaziyo lamabizo abo. Sengitshwe laba beGukhula hundi bayesaba abanye ngabona uhulumende. Bakhona babe ngophathi ntabo bakahulumeni ngalezo sikhathi abayaziyo indaba naleyo. Osengumongameli ngwephethe ezokuvikeleka elizweni ngalezo sikhathi. Ulalo ithuba lokuthi nxa ezimisele ayilandelele leyo ndaba izefika ekugcineni. Abantu abalahlekelwa abanyamalalelwa izihlobo zabo badele nxa bedela njengoba kukhanya ngathi ithuba lokuthi basaphila hayi. Amathuba akhona asanciba kudala, kodwa akutsho lutho lokhu ukuthi abantu kabafuni ukwazi ukuthi abantu babo bayanga. Uhulumende angacatha ngayo naleyi NPRC, hayi ayisebenzi ukuya ngayo. Sengake ngena imihlangano yabeminye kakuzwakali, yindaba nje ezifuna ukulolonga zibeke uhulumende ezingeni elingathi lingcono. Imizamo kahulumende iyasilela, asiyiboni. Nangomunye ubekhuluma esemazweni uziyambizeyambe uthi indaba yakhona iyaphela abantu baxolelwa. Ngibona ngathi kuwumana komuntu lokho ngoba yena kalahlekelwanga isihlobo. Abantu abalahlekelwa yizihlobo zabezanyamalalayo lokho kubuhlungu. Uhulumende ngawumchuya ngendlebe ukuthi zikhona izinto ezingakhulunywayo ezizilayo ikakhulu ezilokufa lokunyamalala kwabantu. Awuphonge usukuma nje uphonge uwumana lokhu okuyabe kubuye ekhanda lakho.
Singathi izwekazi le-Afrika lokhu elisalele emuva yini kulolu daba luyedlulwa ngamanye amazwe kumbe hhayi? Bakhona labo ntando kayiphikiswa.
Ye, izwekazi le-Afrika eqinisweni singakhuliswa ukuthi besiyazizonda, besizonda ubukhokheli, besizondani, lisemuva kakhulu. Ngoba okwenza ukuthi abantu banyamalale izikhathi eziningi ukuthi ababusi be-Afrika abaningi ngontando kayiphikiswa. Ungakhuluma usola into lento esegcikeni ebonwa la umntwana omncane ulakho ukuthi unyamalaze. Yebo, ngaba khona kwamanye amazwe anjengase Latin America la kokwakuthutshe khona lokhu okokunyamalala kwabantu, kodwa iAfrika iphuma phambili. Ungavele ungathi uyasola usuyisitha. Afrika isalele emuva kakhulu, kuyayangisa kuyenyanyeka. Le nhlanganiso zona lezi ze-Afrika kumele zikhangele amalungelo abantu. Ungathi bona abahlala kuzo bamunya vele linye ngoba balako ukuvikelana lokumbambathana bembambathana ngobubi. I-Afrika isemuva kakhulu futhi lamathuba othi kulunge mbona sesekhatshana. Enxenye mhlawumbe kungokuthiwa idemokhrasi eAfrika kawusebenzi njengoba kusebenza kwamanye amazwe.
Lo ngumnumzana Thandeko Zinti Mkandla, ingcwethi yecubungula ezombusazwe obexoxa ecingweni losithandekile mhlanga weStudio 7 eseGwanda. Umthethandaba kamantshe weHarare walile ukwamukela isicelo sokuthi ummeli wezengeza West edalele ephalamende umnumzana Job Skhala webandla le-Citizens Coalition for Change, CCC, sokuthi avunyelwe ukuhlawulela isibambiso sebail. USkhala wetheswa icala lokutshotshozela uDlakela olwaqhamuka ekutholakaleni kwesidumbu selunga lebandla lakhe unkosazana More Blessing Ali oyenyamalele. Umantshi ubikwa ephe isizathu sokuthi akulabufakazi obutsha bokusekela lesi sicelo sebail. Umtshutshisi Lancelot Mutsoka esithi uSkhala ulakho ukuphambanisa abafakazi nxa engaphiwa ibail. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Umongameli Joe Biden welemelika ulubhekise edolobheni ele Wilkes-Barre esigabeni sePennsylvania namhlanje phansi kohlelo lwakhe lokukhankasela ukuvimba izehlakalo zokudutshulwa kwabantu mahlayana lobugebengu obudalwa ngabantu behlomile ngemibhobho ngemva kokuthengiselwa lula ilezi zikali olwesefa America. Iningi labantu baseMelika liyalusekela lolu hlelo lukaBiden, kodwa abenhlanganiso elungisa imbhobho eNational Rifle Association, NRIA, baphambana le mibono yabaningi besithi kulilungelo labo ukuba lale imibhobho. Isikhulumeli sesikolo sikamongameli eseWhite House sithi uBiden ujonge ukuchasisa ngokuqakatheka kokuvikelwa kukaZulu welemelika. Ngemva kwezehlakalo zokudutshulwa kwabensundu eBuffalo, New York, laseUvalde, eTexas, lapho kwadutshulwa khona abantwana besikolo, amalunga edalela ephalamende amabandla aweDemocratic Party laweRepublican Party babumba umanyano wokusebenzelana ukuba kubunjwe umthetho wokuvikela uZulu kudlakela lwabantu abasebenzisa imibhobho ebulala abantu abaningi ngesikhatshana. Umthetho ndaba waphezulu wakule Kenya owe-Supreme Court usunqume ukubana kubalwe kutsha amavoti endaweni ezilishumi lanhlanu lapho okwavota khona abantu kukhetho lokudinga umongameli kulelo lizwe ekuqaliseni kwalinyanga kaNcwabakazi mhlaka 9. Lesi sinqumo sethulwe ngemva kokuba owayencintisana nalo umnumzana William Ruto ephikise unqoba kwakhe. I-Supreme Court yaseKenya ivumelene lomnumzana Raila Odinga lomsekeli wakhe unkosikazi Martha Karua ukubana abale kutsha amavoti kuma-polling stations alishumi lanhlanu akwesiqintini ezine ezivalisa iKericho, Nandi, Nyandurua leMombasa.
Ikhansili yakobulawayo igqibe namhlanje uhlelo lokukhulumisana loZulu labosomabhizimusi ngokuphathelane loluhlu lwendleko lokubuthaniswa kwemali olwe-budget. Lolu hlelo luqale mhlaka 26 Ncwabakazi 2022 emalokitshini kanye lakubosomabhizimusi kobulawayo. Isiqokoqela ikubhadalisa indleko ngedola leMelika. UBathabile Masuku sethulela lolu daba.
Ikhansile yakobulawayo ibike ukuba ngolwezi womnyaka ophelileyo ihlele ibhajethi yalonyaka isilinganiso sokutshintsha idola elilodwa leMelika libiza amadola alikhulu akwele Zimbabwe i-$1 ilingana le-$101. Yayikhangelele ukuba intengo yokuthenga idola leMelika lizakwehla. Kodwa-ke akusabanga njalo, isilinganiso esikhitshwe kuviki eliphelileyo mhlaka 23 Ncwabakazi libhanga elikhulu lelizwe ele-Reserve Bank of Zimbabwe, idola elilodwa leMelika selithengwa ngamadola angaphezu kwamakhulu amahlanu, i-$1 ilingana le-$521. Kuyenxa yalesi sizathu ikhansili yethule umbono wokuhlela imbadalo zezakhamuzi ngedola leMelika kuthi nxa kubhadalwa ngeleZimbabwe kusetshenziswe isilinganiso salolo suku. Lokhu kwenza intengo ibe ilokhu ikhuphuka ngenyanga okudale ukuba izakhamuzi zikhonone kakhulu ngokuthi azenelisi ukubhadala indleko lezi. Umnumzana Thembelani Dube, umabhalani wenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association, ngomunye wabamukele ngenjabulo imihlangano le yokukhulumisana loZulu.
I-budget review eyenziwa yiBulawayo City Council kathesi yindlela okumele izinto vele zenziwe ngayo. Ngakho-ke izakhamizi zikhuthaza ukuthi zivuze kakhulu ukuthi i-budget le e-US dollar component iyavunyelwa ngaphi njalo iyavunywa ngobani. Ngoba kathesi okwenza ukuthi izindlu zikhwele nyanga zonke yiyo la amafiga e-US dollar angazange avunyelwane labantu. Ngakho-ke siyakhuthaza ukuthi izakhamizi zivuze kakhulu ukuthi kuyini okwenza ukuthi imali leyo ivunywe thina singayazi.
Umnumzana Rodney Jelly, ukhansila ka Ward 23 uthi bebekhangele ukuthi imali yezakhamuzi isebenza ngendlela.
Iviki le ephelileyo besenza esithi thina ngama budget review lapha kade sikhangele khona ukuthi esasikuhlelile umnyaka ophelileyo langendlela kade zingena indleko kade zingena ngakhona umesipala imali zezakhamizi zisebenze njani. So yikho akade kukhanyelelwe iviki leyi ukuthi bekuzotshengiswa izakhamizi khona.
U-Alderman Ernest Rafamoyo, ukhansila ka-Ward 20, uthi bakhethwe izakhamuzi ngakho kuqakathekile ukuthi bebekwazi okwenzakalayo.
I-budget performance review meeting iqakatheke kakhulu ngesizathu esithi sona nxa i-council isebenza iyabe iqatshwele izakhamizi. So nxa sebebuya ukuthi bazoreviewa lokhu babe kwenzile, izakhamizi ziyabe zinikwe ithuba eliqakathekileyo. Bayabe setshelwa ukuthi imali zabo abazikhiphayo zisebenzeni njalo bafisa ukuthi ziqhubeke zisebenza njani.
Umnumzana Bhekimpilo Sibanda, isakhamuzi sakoBulawayo, uthi ikhansili ayilamali ngakho kumele ibekele babhadale ngendlela ababebhadala ngayo.
Ngelihlo likakhansili, ukhansili yena gala mali yenengi yakhe usebenzisa imali yethu. Okungangokuthi zonke izinto azithengayo laye kufanele imali ebeyithethe kithi. Ngakho-ke thina kufanele kube yithi esimphayo leyo mali ngoba sibhadalela sebenzisileyo. Lokho esikusebenzisileyo kumbe sikusebenzisayo kuthengwa ngemali yase-America. Okungangokuthi kufanele lathi kube yimali ye-America esiyisebenzisayo. Kodwa kufanele kube lokuzwisisana kuqala, hatshi ukuthi bephombe ukufaka ngoba isimo lesi siyivalela wonke umuntu, sincindezela wonke umuntu.
Ingcosana yabantu bakoBulawayo baphatheke emihlanganweni le eyenziwe yikhansili. Ikhansili sichaze ukuba kuphetha inyanga kaNhlangula lonyaka uZulu ube lesikwelede kuye samadola aphosa afike kumabhiliyoni ayisitshiyagalolunye aweZimbabwe, i-8,792,339,323, ukuthi yona ilesikwelede phose amabhiliyoni amathathu, i-2,920,900,039. Lo nyaka isisebenzise amadola angamabhiliyoni edlula isithupha, i-6,321,880,931, phezu kwebhajethi yomnyaka ka-2022 engamabhiliyoni angamatshumi amabili lantathu, i-23.8 billion. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Inkampani kahulumende ebona ngezokwethekelwa kwelizwe eZimbabwe Tourism Authority ZTA lamhlanje iqhube umhlangano wemfundiso yabasakhulayo labo somabhizimusi abakumsebenzi wezokwethekelwa kwelizwe oweZimbabwe Tourism Innovation Challenge Youth Capacitation Workshop. Limhlangano yenziwa emzameni yokuthuthukisa umsebenzi wokwethekelelwa kwelizwe ophanjaniswe kuqhamuka kwe-COVID-19. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
Esipha izixoxo kwabatsha lokuvula lomhlangano wemfundiso okusemthethweni. Umphathi ntambo wakobulawayo unkosikazi Judith Ncube uthi kuqakathekile ukwazi indawo eziligugu edolobheni leli ezingahuga izethekeli. Osakhulayo uDaniel Nkunzu walela olohlelo olulesihloko esithi Flex onqobe abanye kobulawayo uthi inkulungwane yamadola eMelika i-$1,000 ayitholileyo izanceda ekukhuliseni ibhizimusi lakhe.
So ithekle project yami kuthiwa yiFlex. So iFlex isenle mnyaka about 2 ngisebenza, and i-challenge ekhona like any other startup in Zimbabwe is access to capital, you need access to market, but I hope ukuthi this price that I've got will help me to go to market.
Unkosazana Mandisa Nyoni olandela uDaniel unqome uhlelo lolu olwe Tourism Innovation Challenge.
Ngoba kuyi opportunity enhle ukuthi njengama youth sibuye sizosenza ama ideas ethu ukuthi sizame ukuphakamisa i tourism industry yezindawo. And ngiyabonga kakhulu ukuthi ngifikile lami ku top 3, and i opportunity le ngizayikhumbula njalo. Oh, ngizame ka show ukuthi ngiyafunda. Topic ye program yami ibi transportation. Ikuthiwa ihamba lathi Zimthoza.
Umnumzana Kholakele Ngwenya okubhizimusi lezokwethekelelwa ngomunye wabamukele ngenjabulo uhlelo lolu.
Yinto enhle kakhulu imizamo eyenziweyo ukuthi laba basakhulayo banikezwe amathuba aneleyo ukuthi baveze lokhu okusemandleni ababangakwenza ukuthi benze ukuvakatsha lokuvakatshelwa kube lula kwelakithi. Ukuthi sibonge uhulumende ukuthi akwenze kube possible ukuthi sikwanise ukuthi sihlangane emathupha manqamu kulomnyaka ka-2022.
Unkunzi walela nguye oseza kuya esigodlweni eHarare ukuyancintisana labanye abasakhulayo abasuka kwezinye izigaba zelizwe kuhlelo olwe-National Tourism Innovation Challenge olujonge ukuthuthukisa ibhizimusi lezokwethekelelwa kwelizwe ebulenjini. Kusenjalo abeZimbabwe Tourism Authority bahle bathatha leli thuba lokwazisa ukuba sebefike esibangeni esiphezulu kumalungiselelo ehlanganani sanganayi World Tourism Expo ezaqala mhla ka-13 kusiya ku-15 Mabasa kobulawayo. Unkosikazi Novuyo Mathonsi, umqondisi weZimbabwe Tourism Authority kobulawayo, uchaza kabanzi ngalo umbukiso.
Thina njengeZTA sithe ukuthi sibise abantu abathengisa indawo zokuhamba nezokuvakatshela esithi ngama buyers, sithi ngama tourism buyers. Sikhangelele ukuthi abavela ngaphandle kwelizwe abayi 125 yiba bazabuya la.
Isikhulumi seZimbabwe Tourism Authority umnumzana Godfrey Khothe uthi ngesikhathi se-COVID-19 balahlekelwe imali edlula ibhiliyoni elengxenye lezethekeli.
Singakafiki kulolu bhubhane besiku 2.3 million kwasokusehla nje ngokuya komnyaka. So sesikhangelele ukuthi ke uhlelo lolo lesihlanganisa nganayi World Tourism Expo luzasincedisa.
Obona ngezokutshala imali kukhansili yakobulawayo umnumzana Kholisani Moyo laye wazise ukuba bazasungula uhlelo lokuchova ibhayisikili izethekeli zibuka ubulawayo ngelanga kuvuka kuqala umbukiso owehlanganani sanganayi World Tourism Expo.
Uhlelo lwamabhasikili sikhangelele ukuvuselela i-industry engathi i-cycling industry yamabhasikili. Sikhangela ama-advantages angkhona ukuthi amabhasikili engaletha intuthuko enjani edolobheni lakobulawayo. Intuthuko enjengokuvulwa kwama-companies alungisa amabhasikili, reduction in carbon emissions. Sikhangela le ndlela ezilula ezingasetshenziswa ngama-tourist besiyabona indawo ezijeneyo zokubukiswa ezinjenge-heritage sites.
Usomabhizimusi wezokwethekelela kobulawayo unkosikazi Charmaine Bosch uthi bawumelele ngamehlo abomvu umbukiso owehlanganani sanganayi.
Sabe sinesifiso sokuthi at least thina abantu bala
sibe yithi ababenefitayo not ukuthi abanye sebevela ku Harare sebathatha ibusiness yonke.
Umbukiso lo ucine ngo-2019 ngenxa yobhubhano lwe-COVID-19 njalo abavela emazweni abalisa i-Europe, i-America, i-Middle East, i-Pacific, i-Asia lasezwekazi le-Africa bakhangelelwe ukuzangena umbukiso wehlanganani sanganayi oyingxenye yohlelo lukahulumende lokutholisa uhlangothi lwezokwethekelelwa kwelizwe amabhiliyoni amahlanu amadola kusiyafika u-2020. Ngimele umsakazo weStudio 7 yobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Abahlangothi lwezemali kahulumende iTreasury bathi sebezimise umsebenzi. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje oluvalelisayo nguMagumede uGaino Saidi. Ngisitha sibaneni ngo-half past six kusasa ekuseni.